Mutongi wedare va Stanford Mambanje vatura mutongo wekuti amai kagonya vatongo vachibva kumba kwavo mushure mekunge hurumende yati haisi kupikisa chikumbiro chavo chekuti vapiwe mukana wekubhadhara mari yechibatiso. VaMambanje vati amai kagonya vabhadhare zviuru makumi matatu zvemadhora ari maRTGS $30,000 semari yechibatiso vazvipire kumapurisa nechishanu chega chega vasiye magwaro avo ekufambisa kudare uye vagare pakero yavakanyorisa kumapurisa uye kuti vasavhiringidzana nevafakazi kudzamara nyaya iyi yapera kutongwa. Muchuchisi wenyaya iyi vaMike Oreza vati amai kagonya vashandisa kambani yavo yeGlorious Properties vakanyepera mimwe mishandira pamwe inoita zvedzimba kana kuti mahousing cooperative epapurazi reSolomio riri muruwa rinova reZB Bank kuti vaive nechidimu chavo mupurazi iri vakatengesera mibatanidzwa iyi mastendi ivo vachiziva kuti havasi muridzi wepurazi iri izvo zvakaita kuti mishandira pamwe iyi irasikirwe nemari inoita zviuru mazana maviri nemakumi manomwe nezvishanu zvemadhora ekuAmerica US$275,000. Mapepa ari pamberi pedare anotiwa Maika Gonye vakanyepera vagare vemuruwa kuti vane mastendi papurazi reCloverdale riri mugoromonzi vakavatengesera mastendi aya vachiziva zvakare kuti purazi iri harisi ravo zvakaita kuti vanhu ava varasikirwe nemari inoita zviuru makumi mana zvemadhora ekuAmerica US$40,000. VaReza vatiwa Maika Gonye vakaba makombiyuta makumi maviri kubazi rePosts and Telecommunications Regulatory Authority of Zimbabwe avakapiwa achinzi aizonoshandiswa muzvikoro zviri mugoromonzi South asi makombiyuta aya haana kuzosvika kuzvikoro izvi. VaReza vatiwa Maika Gonye avo vakamboshanda mubazi rezveminda vari chief lands officer vakapawo hama yavo vaIshmael Kagonye purazi vashandisa simba ravo zvisirizvo sezvo pasina kutevedzerwa gwara rinoshandiswa nebazi iri kupa vanhu minda. Gweta raMaika Gonye varungano mahuni vati aMaika Gonye havasi kubvuma mhosva dzavari kupomerwa idzi asi vafara kuti vapiwa mukana wekutonga vachibva kumba kwavo.
Nonzwa kufara nekuti client yedu yakwanisa kupuhwa sununguko kuti agotongwa achibva panze burikidza nezvatange taisa pamberi pevachuchisi vakaona kuti zveshuwa nyaya iri kupomerwa musungwa haina kusimba.
VaMambanje vati amai kagonya vagodzoka kudare musi wakurume 30. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.